Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemuvhuro ndira 18/2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu mazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 vofa neCOVID-19 munyika mumazuva manomwe adarika mushure mekunge vamwe makumi matatu vashaya nezuro. Vanhu voyambirwa kuti vasashandise bute mukudzivirira COVID-19. Muzvare Fadzai Mahere veMDC Alliance vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Gadziriro yekutora mhiko yekutungamira nyika kwava Joe Biden yoenderera mberi muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi matatu kana kuti 30 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu mazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 vafa mukati memazuva manomwe adarika. Vanhu vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira gore rapera vave mazana manomwe negumi nevatatu kana kuti 713. Nezuro vanhu mazana matatu nemakumi maviri nevaviri kana kuti 322 vakabatwa nechirwere munyika vazhinji vacho kunze kwemumwe chete akabva nacho kuBotswana vakachitapurirwa munyika. Mukati memazuva manomwe adarika vanhu zviuru zvishanu nemazana makumi maviri nevatanhatu kana kuti 5726 vakabatwa nechirwere ichi munyika. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru makumi maviri nezvinomwe zvine mazana maviri nevatatu kana kuti 27,703. Vanhu vachiri kurwara pari zvino vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 9,978. Vanhu vapora vave zviuru gumi nezvitanhatu zvine mazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 16,512. Izvo zvinotevera kupora kwevanhu mazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 640 nezuro. Mune imwe nyaya, hurumende inoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 pazuva kwaremedza basa rekutevera vanenge vakasangana nevane chirwere ichi izvo zvave kuderedzawo huwandu hwevanhu vari kupona kubva kuchirwere ichi vanoziviswa pazuva. Mukuru anoona nezvekurwiswa kweCOVID-19 Dr. Agnes Mahomva vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti zvikwata zvavo zviri mumatunhu zvave kungotevera varwere vanenge varwarisa. Asi nyanzvi mune zveutano uye vakamboye mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti izvi zvinokanganisa zvikuru urongwa hwekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi hwavanoti hwave kungoita chamuramba mhuru. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pane dambudziko guru Thomas kana tisingakwanisi kuita contact tracing. Izvi zvinoreva kuti izvo chirwere changopararira changoita muramba mhuru hatisikwanisa kuona kuti abatwa nechirwere ndiani kuti timuisolate. Kana tisingakwanisi kuisolata vanhu hatikwanisi kudzimura moto uri kupfuta wechirwere ichi. Saka hapatoita dambudziko guru dehurumende yakwanisa kuwana mari yokuti irwisa nechirwere ichi vombomira mamaprograma asina basa nekuchengetedza upenyu hwevanhu pari zvino. Nokuti izvo pasina contact tracing nekuisolata vanhu vasati vava nemasymptoms hapana kukontrola kwatingaite chirwere ichi.
Tichiona kuti mazuva ano uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukwira zvakanyanya, panozoonekwa here iyo contact tracing ichibudirira kandai pakawanikwa mari neuwandu huri kuwanikwa ihwo?
Contact tracing inobudirira. Kana mari chingoripo nemaweka zaripo toziziva. Vakaisa effort yavo contact tracing inobudirira. Haichanesi nokuti izvo tirikuzva kuti pakati parwariwa, pakati pafiwa. Totesta vanhu vese vari related kumhuri iyoyo. Hapana chinomonesa, tozviita neTB, tinozviita nezvimwe zvirwere zvakawanda. Saka handione chinganyanya kunetsa nemhaka yekuti manumbers akwira.
Takanzwa gurukota rezveutano vakafanira kubata chigaro ichocho vaConstantino Chiwenga vachitaura kuti aiwa nyika haina dambudziko rezvipatara, asi tiri kunzwa veruzhinji varikutaura kuti vari kushaya mibhedha yekuisa hama dzavo nguva ino yeCOVID-19. Imiwo sachiremba muri kuonawo zvakamira sei?
Zvipatara hakuna wedha kuHarare kana kuti ndekuno kumataundi madiki, zvipatara hakuna. Asi muno mutaundi matiri hamuna kana nechipatara 1 chokuadmita muna neCOVID-19. Iko kuHarare ikoko zvipatara zvinogara zvizere, vanhu vari kutotambura kuwana ikokuadmitwa. Saka tine dambudziko guru. Hurumende de yasvika pasteji yekuasesa situation zvakanaka, nyango vakaita zvipatara zvematende chaizvo chaizvo zvatakaita panguva yekorera iyayi yokuseta zvipatara zviri temporary. Ngavaite saizvozvo nokuti vanhu izvi novangofira mudzimba, vanhu vanogona kubetsereka nokuti ukamuadmita mukamupa oxygen anogona kutoita nani akarikafa akadzokera kumba. Vanhu ivava varingofira kumba nokuti hapana kwokuadmita.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakambovewo mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Tichiri panyaya iyi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vasangonwe kuputa kana kunatira mimwe mishonga pasina unyanzvi hwakakwana kuti zvinobatsira kana vachinge vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sezvo vakawanda vari kutya kufa nechirwere cheCOVID-19 icho chouraya vanhu vakawanda pasi rose, vanhu vave kutsvaga chero nzira dzavanofunga kuti dzingavabatsira nedzimwe dziri kunzi nenyanzvi munyaya dzezveutano dzinogona kukanganisa utano. Imwe yenzira idzi kufemba bute. Mutungamiriri weprivate medical and dental practitioners association Dr. Johannes Marisa vati bute rinotokanganisa nzira dzemhepo rikafemwa.
Bute harirapi COVID-19. Chatiri kutozvikonzeresa sevarwere ndezvekuti bute iritendi nora kuti chichi ifodya. Chainotowodzera kutongoita kungoiriteta mukati menzira dzemhepo, munhu wohotsira kukosora wodiba anenge achichomedzazve chimwe chikava chagara chakatoi panoda kufodya ine macarcinogen anokonzera makenza mupenyu nezvimwe zvakadero-dero. Saka bute harimbotosvi rakarapa COVID-19. Kuhotsira kwe hakudiko kurapa. Iyo COVID-19 vanhu vanofanira kuziva pane nzira dzainorova nadzo ichizouraya vanhu. Haisi nyaya yemapulangs chete, bute rinoenda kumalangs. Kuwinondo anoita makloti eropa rinofuma. Rwuyatonzi wechirungu trombo embolism, nekuti unosenda kloti ropa rinogwamba. Zvino bute rinobvisa iri ropa rinogwamba rinotowedzera kuti ube ropa ritogwamba.
Vamarisa vatiwo kushandiswa nzira dzechivanhu neveruzhinji kuri kukonzerawo kuti vanhu varere chirwere cheCOVID-19 vari kumba, izvo zvinozoita kuti vazoenda kuchipatara nguva yapera. Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomirira vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association kana kuti ZIMA, Dr. Kudzai Masinire, avo vatiwo zvinosuwisa zvakanyanya kuti vanhu vave kungoudzana zvinhu zvemanyepo mukuedza kurwisa denda reCOVID-19.
Zvokuti bute ringava iro rinopedza dzibwa reCOVID-19 kuti munhu angavange ozarirwa chifuva chake chigonaka agokwanisa kufema zvakanaka, isiso hatibvumirani nazvo. Tinokurudzira vana veZimbabwe kuti kunyange zvazvo tisatava nemushonga watinoti unopedza dambudziko, tisana chiremba hatisati tarekomenda uye hatisati taona kushanda kweimwe mishonga mizhinji. Harisi kuteroga, kune mishonga mizhinji isina umbowo hwokuti ingasevenza kudzivirira COVID-19, asi ikezvinoizvi tinoona kuti iri kutengesewa imwe mumasiku imwe pese pese.
vachitaurawo nezvenyaya yekunatira iyo vanhu vari kukurudziranawo zvakare padande mudande kunyanya reWhatsApp. Nyanzvi idzi dzatiwo kunyange hazvo kufukira kwakabvira kare kuchiitwa senzira yekudzivirira dziwa, vatiwo nzira iyi iri kukonzera matambudziko. Vamarisa vati vanhu vari kunyanyofukira zvakanyanya, izvo zvinozokonzera kuti vamwe vatsve. Vamasinire vatiwo vamwe vanhu vari kufukira vakasanganisa mvura nemimwe mishonga yakasiyana-siyana, vachiti izvi zvinogona kukonzerawo kuti vamwe vakanganisike muzvifuva.
Streaming yagara inotopoza marisks akawanda, especially imwe inoitwa yakasangana nemishonga yakasiyana-siyana. Mabenzi chaiwo chaiwo kumabenzi unit vanhu vakawanda vanova vakatsva. Beyond that, kunoita atoti manyumonitis, mainflammatory reactions vamwe anoitika muzvifuva zvavamwe vanhu.
Asi imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Peter Mataruse vaudzawo Studio 7 kuti nzira yekunatira yakabvira kare ichishandiswa, vakatiwo zvikaitwa zvine mwero havaoni pane dambudziko.
Because two weeks may get far for a very short period. I say kuti unobva simba kubva zvadza chichi. If it properly, zvinhu zvagara zvichingoitika, ndisandamboona in my 35 years experience as chiremba, handisandamboona kuti astima for the common flu ya chiuya ne problem. And this time ne COVID, vanhu vakuwanza seriously.
Nemusi wechishanu, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezveutano vaKonstantino Chiwenga vakati zvinogona kuve zviri zvezvokwadi kuti pane mishonga yechivanhu inobatsira padenda recovid-19, asi vakati zvinoda tsvakiridzo yakakwana. Vakati bazi ravo rine bandiko riri kuita tsvakiridzo nemishonga iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 miriyoni vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi manomwe nezvisere zvine mazana matatu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 78,351. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu kana kuti 2.6 miriyoni. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSadc ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu, ichiteverwa neNorth Africa ine miriyoni imwe chete. MuSadc nyika ine vanhu vakawandisa vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi kana kuti case fatality rate iTanzania ichiteverwa neEswatini. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemana ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 94.9 miriyoni. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana matatu zvine makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 397,000. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika mamiriyoni makumi maviri nematatu ane zviuru zvipfumbamwe kana kuti 23.9 miriyoni. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 miriyoni, asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri kana kuti 52 miriyoni. Munyaya takaburitsa nemusi wemugovera pamusoro penhengo dzezanu PF dzakashaya nedenda recovid-19 takaisa zita ravatapiwa matangaidze vekuMidlands. Chokwadi ndechekuti vamatangaidze havana kufa. Takataura navamatangaidze nezuro. Tine urombo kuna vamatangaidze nemhuri yavo nekuisa zita ravamatangaidze pamazita evanhu vatakaburitsa nemusi wemugovera. Mutauriri webato guru rinopikisa reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere avari kupomerwa mhosva yekuburitsa manyepo padande mutande reTwitter nhasi vabhadhariswa mari yechibatiso zviuru gumi zvemadhora emari yemunyika kuti vatongwe vachibva kumba. Godwin Mangusha anotipanya inotevera.
Vachipa mutongo wavo mutongi vatranos uta washe vati havabvumirani nevachuchusi panyaya iyi kuti muzvare mahere vanogona kupara mhosva zvakare kana vakatongwa vachibva kumba uye kuti vanogona kutiza nyaya yavo isati yanzikwa vachiti magwaro avo ekufambisa anotori namabharani wedare pane imwe nyaya iri kudare iri vatiwo segweta muzvare mahere vakazvipira kumapurisa apo vakaziva kuti vamwe vavo vanoti mutori wenhau Hope Chingono nemutevedzeri wasadyaro webato ravo vajob scala vainge vasungwa nekuda kwenyaya imwe cheteyo vauta hwashe vati vaona muzvare mahere vari musungwa anokodzera kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba muzvare mahere vanziwo vagare pakero yavakapa muHarare uyewo kuti vamhanare kumapurisa ekuAvondale kamwe chete pasvondo vanziwo vasataure nevafakazi panyaya iyi kunyange hazvo muzvare mahere vanzi vatongwe vachibva kumba Chingono navasikala vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti avo vange vari mudare nhasi vati zvinofadza kuti vamwe vatongi vachiri kuita basa ravo nemazvo
takatyamadzika nemutongo wacho bwo zvamazivano zvanga zvazvonguti munhu anongouya kuno ozarirwa ozosunungurwa nehigh court so ndoda kutenda magistrate vatonga ivava kuti vabuda pachena kuti hapana nezvenyaya vakaregerera mwana fadzai mahere achiba
vabiti vati vanoimba kuti vachingono navasikala vachapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro vaviri ava vanotarisirwa kukwidza chikumbiro chavo kuhigh court svondo rino nyaya yamuzvare mahere ichadzoka kudare zvakare musi wa23 kukadzi mune imwe nyaya dare ramagistrate ratadza kunzwa chikumbiro chevachuchusi chekuti dare rigure mutongo wekubhadharisa meya veHarare vakamiswa basa vajacob mafume mari yechibatiso nechikonzero chekuti vanogona kuramba vachitaura nevafakazi panyaya yavari kupomerwa yehuori nyaya iyi yatadza kunzikwa mushure mokunge vamafume vatadza kuuya kudare sezvo vachizvichengetedza mushure mokunge vasangana nevanhu vanofungidzirwa kuti vane utachiwana hwecovid-19 gweta ravamafume vatondera ibhatasara vati nyaya iyi yave kuzonzikwa musi wa23 kukadzi
pane tsamba yaburitswa nemaloya ameya yekutaura kuti ivo vanofanira kunge vari vachiendeswa kuquarantine kana kuti vachiendeswa kwavanenge vakagara vari vega zvichiitira kuti vasakwanisa kunge vachitapurira vamwe utachiona hwecovid nekuti ivo kwavanga vari kujeruku vaigara nevanhu vanga vaine utachiona hwecovid
vamafume vakabhadhariswa zviuru makumatatu zvemadhora emuno semari yechibatiso musi wa8 zvitagore rapfuura panyaya yavari kupomerwa yekupa hanzvadzi yavo muzvare Rotina Mafume nemushandi wemuhofisi yavo muzvare Rutendo Muvhuti nzvimbo dzekuvakira dzimba ivo vasingakodzeri kuwana pamberi pevanhu vainge vanyoresa kwemakore akawanda vamafume vakazosungwa zvakare musi wa14 zvita vachipomerwa mhosva yekuti vainge vaedza kupa chioko muhomwe kune mumwe mufakazi panyaya yavo vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Sangano rematikiti vamuAmerica reFBI rinoti ratanga kuferefeta mauto ose anosvika zviuru makumi maviri nezvishanu vari muWashington DC kuzochengetedza vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika vaJoe Biden apo vachatora mhiko nemusi wechitatu sezvo pari kuchirwa kuti vamwe vavo vanogona kuzokanganisa urongwa uhu. Asi munyori mubazi rezvekudzivirirwa kwenyika vaRyan McCarthy vanoti havana humbo hwavaona hunoratidza kuti pane mauto aya pane angangopanduka. VaMcCarthy vanoti vane humbo hwekuti pane vamwe vasiri kufara nekusarudzwa kwavaBiden vari kuda kuita zvemhirizhonga. Mutungamiri wenyika vaDonald Trump avakakundwa musarudzo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo uye vanoti havasi kuzoenda kudare reCapitol Hill apo vaBiden vanenge vachizotoreswa mhiko. VaTrump vari kutarisirwa kusimuka muWashington DC vakananga kuFlorida nemusi wechitatu mangwanani vaBiden vasati vatora mhiko na12 dzemasikati muWashington DC uye 7 manheru nguva dzekuZimbabwe. Vamwe vebato remaDemocrats vanyora tsamba kubazi rezvekudzivirirwa kwenyika kuti vasachengetedza vaTrump avo vari kusiya basa zvakanyanya vachisiya vatungamiri vanenge vaungana muWashington DC pakutoreswa mhiko kwavaBiden. Asi kunyange zvakadaro, urongwa hwekugadza vaBiden huri kufambira mberi. Nhasi panga pachiitwa urongwa hwakanangana nekukurudzira mabasa ekuzvipira kushanda mukubatsira vamwe munharaunda pachena, kana kuti United We Serve National Day of Service, sinzire kucheretedza mabasa akaitwa nemurwiri wekodzero dzevanhu mushakabvu Dr. Martin Luther King. Nhasi izuva rezororo rekurangarira Dr. King, uye chikwata chavaBiden chiri kucherechedzawo upenyu hwavo. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDavid Siampondo.
Izuva rakanaka kucherechedzwa kwekushanda kana kubata basa kwakaitwa navaMartin Luther King. Tinovaziva nenhoroondo yekurwira kodzero, especially dzevanhu vatema, nekuva nekuzvitonga kwakazara iye yatinota democracy. Saka mukaona zvakuitika mazuva ano, kana kuti tikatarisa mucherechedzo wezvakaitika pakupera kwesarudzo dzemuno muAmerica, zvinotiratidza izvo kuti democracy ichiri kushanda. Because tikatarisa, atinoti ma-institutions of power, kumiramira kwaakaita kudzivirira abuse of office yange yakuda kuitika, tinoona kuti pane makakatwana anga akuitwa nemutungamiri wenyika. Asi ma-institutions iwaya, kana kuti mapazi ehurumende iwaya, akaramba ari pasi pekutonga kwevanhu veruzhinji yatinoti iyo democracy.
Tiri ipapo, munoona sei urongwa hwekugadzwa kwavaJoe Biden pari zvino?
Urongwa huri kugadzwa kwavaBiden, semaonero angu inini, urongwa huri kutevedzera atingati iwayo masafety precautions. Atarisana nemhirizhonga ingakwanisa kuitika kana tingadzokorodzeka seyakaitika pamazuva ekudarika aya, uyezve zvakare kucherechedza denda recovid ratinaro panguva inoyi. So ndiri kuona sekuti urongwa hwacho huripo hwakanakisa, kunyange hazvo husingakwanisi kuzopa vanhu mukana wokuti vange vachisvikawo pamagrounds pacho kuti vanowitnessawo chiitiko ichi, because chiitiko chinoitika kamwe chete panguva yakati rebei.
Tombotarisa ivo vari kubva pachigaro vaDonald Trump, muri kuona vachizosiya chigaro pasina bopoto here? Tichiona kuti kusvika pari zvino havasati vabvuma kuti vakakundwa.
Mukuru wenyika izvezvi vaTrump havasi kugashira kuti vakakundwa musarudzo idzi. Vane zvinyunyuto zvavo zvavainazvo, vari kunongedzera zvakawanda zvavari kuti izvo zvinoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa. Asi sekubvunza kwamaita, inini handioni kuti pachaita akakugadzikana even kuva Biden vagadzwa semutungamiriri weUnited States of America. Ivo vaTrump vanogona kusabuda vari pamberi, asi tinoona sekuti vatsigiri vavo vacharamba vachikonziresa nyonganyonga nemvungambo.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaDavid Siampondo vari parunhare kuMinnesota muAmerica, naMavelous Mushanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yeushingi neugamba hwakaitwa nemumwe mudzimai akazvipira kusiya vana nemurume wake kuti anobatsira vabereki vake vainge vabatwa nechirwere checovid-19. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mudzimai uyu amai Constance Duchess Makoni vanoti vakanogara kukuwadzana 6 nevabereki vavo pamwe nambuya vavo, sezvo pakange pasina munhu aikwanisa kuvachengeta panguva iyo zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. Amai Makoni, avo vakamboshanda semutori wenhau, vanoti mushure mekuona kuti vatatu ava vainge vabatwa neflu yakasimba, vakaronga kuendesa vabereki vavo pamwe nambuya vavo kuti vanovhenekwa kana vaine chirwere checovid-19, asi baba vavo vakaramba kuita izvi. Amai Makoni vanoti baba vavo, avo vairatidza kunge vaive nani pavatatu ava, vakazobatwa neurwere zvakasimba. Vanoti vakaedza kuendesa vatatu ava kuzvipatara, asi hapana chipatara chakada kuvatora. Amai Makoni vanoti vakaedzawo kutsvaga vakuti vanochengeta varwere vachigara pamba pavo, asi pavaingoziva kuti urwere uhu hwaiva hwecovid-19, vakuti ava vaibva varamba.
Takabuda kunoku nemurume wangu kuti vatatanga kutsvaga hospital. Takaenda pa West End vetoti kana pasina COVID certificate hatitore. Vataenda pa Health Point yapana Seagrave. Vakatoti pakatozara nevanhu veCOVID. Vatinoti hapasi sina chekuita regatiti tiende kumba.
Amai Makoni, vanoti mushure mekushaya vanhu vangabatsira vabereki vavo, vakatora danho guru rokusiya murume wavo nevana kumba kwavo. Ivo vachibva vatamira kumba kuvabereki vavo kukuwadzana 6. Amai Makoni vanoti pavaichengeta vatatu ava havana kurara kwemazuva matatu aitevedzana vachiita zvose zvavaiudzwa kuti vape varwere ava. Zvaisanganisira kufashaidza mvura yokunatira nezvimwe. Uye ivo kugara vakageza maoko avo nguva dzose, ukuo vakapfeka mamask nguva dzose. Amai Makoni vanoti mbuya vavo avo vaiva nemakore makumi masere nerimwe ekubereka vakazoshaya mushure memazuva mashomanani, chinova chinhu chakavarwadza zvikuru.
3 days handina kurara kana hupi. Dei rekutanga gogo vakarara vachihuma namene zvavaitaura. Yazova Sunday gogo vakazotanga kutadza kutoresponda zvachese. Tikaedza zvese Sunday maniro gogo vanga vazongoti ziya vachahumane vachadii. Hanzvadzi yangu akaenda chidonotora masimbi ake kujima bvatosvika vaona gogo vakashaya.
Vakambove gurukota rezveutano kwemakore akawanda Dr. David Parire Nyatwa vanoti vanoyemura zvikuru rushingi hwaamai Makoni vachiti vashoma vanhu vanokwanisa kuzvipira kubatsira varwere vecovid-19. Dr. Parire Nyatwa vanoti sezvo covid-19 ichinyanya kubata mapapu, kunatira kunofanirwa kuitwa katatu pazuva kuitira kuti dziwa rinobva kumhino risadzike zvekunovhara tsinga dzinofamba nemweya unoenda kumapapu. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavano vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zviri kunyanya kufa pasi rose nechirwere ichi vanhu vakakwegura vane matenda eshuga nezvirwere zvemoyo nehigh blood pressure. Dr. Mudavano vanoti covid-19 hairapiki. Vakapa muenzaniso wezvinhu zvekutarisira kumunhu anenge abatwa nechirwere checovid-19 zvinenge kupisa muviri, chikosoro chakaoma nekutadza kufema zvakanaka.
Fever, kunzwa kuneta, kosora kweguri dry, ndo acho iwayo e-19. Please take serious.
Gurukota rebazi reutano vaConstantino Chiwenga vakatsigisa hana dzevanhu apo vakavimbisa nyika mwedzi uno vachiti hakuna murwere wecovid-19 achashaya mubhedha zvehurumende, uye bazi ravo richawedzera mibhedha iyi kana zvaonekwa kuti varwere vanoda kubatsirwa vawandisa. VaChiwenga vakashoropodzawo manyepo ari kufambiswa nevanhu pamadande mutande vachiti havasi vose vanobatwa necovid-19 vanopiwa mubhedha kuzvipatara, nokuti vazhinji vavo vanokwanisa kurapwa vari kudzimba dzavo vasingasangane nevanhu kusvika vapora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Krim Dzamiri.
Chedu che live talk nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere checovid-19 uye chirongwa chekutambidzana masimba muAmerica nemusi wechitatu mushure mesarudzo yemutungamiri wenyika. Sezvo nguva ndiye yapera rakaita kutarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu mazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 vofa necovid-19 munyika mumazuva manomwe adarika mushure mekunge vamwe makumi matatu vashaya nezuro. Mumwe mudzimai osiya vana nemurume kuti anobatsira vabereki vake vainge vabatwa necovid-19. Vanhu voyambirwa kuti vasashandise bute mukudzivirira covid-19. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere wopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitumira zvakanaka vateereri.